Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 19 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nzvimbo iyi haichingati location masikwata tembe vanhu vakatanga nguva iyeye yaisumba vanhu vachigara mumasango vanoita zvokugara mumasango panguva iyoyo saka zvadero vanhu vakapisira vakungozo vako mikuku yavo yemapepu vachidero kudzamara vazovako
zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa kunze kwePretoria zvatarisana nekudzoserwa kumusha sezvo vagari venzvimbo idzi vape kutsvagirwa kumwe kwekuenda.
But kuva netedzera maminimum standards eKP hazvirevi kuti nyika ikanzi iri compliant zvavari kuita zviri right munyika mavo. Aiwa, nyika inokwanisa kunzi iri KP compliant asi madiamonds avo aine matambudziko akaita sekuti hurumende haisi kujekesa kumacitizens kuti mari yemadiamonds iri kuenda kupi.
Basa resangano remangoda reKimberley Process Certification Scheme nderei chaizvo uye rinoshanda sei? Tichakuunzirai nyanzvi kuti itsanangure.
Takaona zvakafanira kuti ngatitsvage kuti vari kunyanyoita zvakawanda zvinofadza sevapi and kuti tivaunganidze tokombaila malisti acho ekuti vari top stereki muZimbabwe panguva inoyo vari kupisa stereki ndevapi.
Sangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe rinobudisa mazita evechidiki vane mukurumbira nekubudirira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa munzvimbo dziri kunze kwePretoria muSouth Africa dzinoti Plastic View neCemetery View dzinonzi dzatarisana nekudzoserwa kumusha sezvo vagari venzvimbo idzi vape kutsvagirwa kumwe kwekuenda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru zviviri zvinonzi zvinogara munzvimbo mbiri idzi dzakavakwa nemarata nemapepa. Vanoona nezvokugariswa kwevanhu mukanzuru yeTswane kana kuti Pretoria vaEbletown vanonzi vakaudza vagari ava nezveurongwa hwekuti kanzuru yavo ichabisa zvikamu 30 kubva muzana chete zvevanhu vari kugara mumisha miviri iyi zvichinoiswa kunzvimbo dzakarongeka dziri chinhambwe kubva apa. Izvi zvinoreva kuti zvikamu 40 kubva muzana zvichasara zvisina kwokuenda. Vakawanda vanogara munzvimbo mbiri idzi vanonzi vanorarama nekuita mabasa ose ose uye kubatsirwavo nevamasangano anopa rubatsiro pano nepapo. Jonga Kanemiri weStudio 7 abata mumwe wevanoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri mumisha iyi mufundisi Richard Moyo kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Sai baba kandimiri nevateri vose ya ichi chitiko chamabvunza chitiko chemazviro kwazvo takaona nhau idzodzo dzakabuda nezuro dzinobuda mukati menzvimbo iyoyo yemasabhabha evhuri chipiri ichinzi vanhu ivavo vanofa kuti vatarisirwe nokusungwa vachidzokeswa kumusha vasina mapepa nokuti tinoziva kuti 70% zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo vomo vashomasa nevekuLesotho.
Chii chiri kuita kuti vade kubviswa panzvimbo idzodzo?
Pane maproblem akawanda anongoitika zvakabvira kare nakare kubvira 2008 vachigarako especially munenge muchipomerwa maviolence vanokubvisa kurayana dzimwe nguva neumbavha hutsotsi unongosvika umomo nokuitika zvimwe zvakasiyana siyana sezvatinoziva kuti nzvimbo iyi yakakomberedzwa nedzimba dzevarungu iri nzvimbo iri pamusoro soro inogara vapfumi vakanyanyisa vamwezi vari padhuze nepamoyo uye futi matambudziko anoitika mukati menzvimbo iyo munogara muchitsva nokuti dzimba dzazhinji dzakabatana dzemapepa munogara muchitsva vanhu nguva vachifa vachiparadziwa midziyo vaisara vasina zvinhu saka inhau yakangobvira kare ichinetsa vachitombobviswa muhofisi hwasi vengos vaivamirira vakanga vachienda kuti vachigara vachigwina vachinzi vadzosere ipapo bcause vemetro kwatechokuti municipality yaisimbwa yechidzinga asi vachinzi vava vatiwe mukoko saka ndoo nhau yatakaona iyo yakatisiya chishungurudzika nezvazvo uchinzi 20% vemusouth africa munomu kuri kuvafa kuti vaende kumakanzi kutsindin fort saka chitarisa tinoona kuti musouth africa mukati menzvimbo iyo havatombosviki kana kuma100s
nzvimbo dzamuri kutaura idzi mufundisi masquata kembi here kana kuti rutori rukisheni rwakagadzirwa kare
nzvimbo iyi haitingati location masquata kembi vanhu vakatanga nguva iyaiya yaisungwa vanhu vachigara mumasango vanhu vaita zvokugara mumasango panguva iyoyo saka zvadero vanhu vakapesera vakungozovakawo mikuku yavo yemapepo vachitero rudzamara vazovakawo mwemukuku yakafana nemazenge chishindo mukupe yakawanda ukoko vachizowanawo rubatsiro rwokupuwawo mvura rwokuitisirwawo matoireti nezvimwe zvakadaro uye futi nekliniko kana kuti nezvikoro zvevana nemakreshi panzvimbo iyoyo but iyo zvaive isquata camp iri pakati pemasabhabha
saka vari kurarama sei vanhu vari kugara munzvimbo idzi
advantage iriko ndeyekuti inzvimbo ine mabasa mazhinji kunofana nokugara kurana location kurana Mamelodi kana kurana Tembisa kana kuti Atridge vari kupi kupi
munofunga kuti kungaita zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakadii munzvimbo iyoyo
zvizvarwa zvezimbabwe zvakawandisa hazvingatogona kuverengeka kana kuma20,000 vakagona kusvika vanhu kuzimbabwe nokuti kune vakadzi nevarume nevana vazhinji vari ikoko kune vanhu vakawanda vachiverenga nzvimbo dzese uku nokuku kana mu30,000 vakagona kupinda
avo vange vari chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa mufundisi Richard Moyo vari parunhare kwakare kusouth africa naJonga Kandemiri westudio 7 chikwata chinobva kusangano rinoona nezvekucherwa kwebangoda rekimberley process certification scheme chiri muzimbabwe kuona kana zimbabwe ichitevedzera zvakakwana gwara nemitemo yekucherwa kwemangoda kimberley process certification scheme inoshanda nemasangano akawanda munyika imwe neimwe munocherwa mangoda mukuona kuti mangoda haacherwi kuti ashandiswe mukurwisana munyika dziri pakurwisana kuti tinzwe pamusoro pekimberley process certification scheme tabata mukuru wesangano recenter for natural resources governance vafarai magou kuti vatirondedzere pamusoro pesangano iri
Kimberley process yakatanga muna 2003 zvichitevera United Nations General Assembly resolution 55-56 of 2000 resolution iyoyo yakatevera makore mazhinji eongororo dzanga dzichiitwa neUnited Nations Security Council pamwe chete nemasangano akaita sana Global Witness avo vanga vachionesa kuinfluence yemadiamonds kumacivil war anga achiitika munyika dzakaita sana Angola, Sierra Leone neLiberia saka izvozvo ndozvakakonzera kuti United Nations iti kuti tidambure hukama huripo pakati pemarough diamonds nehondo uye kusagadzikana zvakanaka munyika dzinoproducea marough diamonds ngatiumbei organization inounganidza nyika dzinoproducea madiamonds nyika dzinotenga madiamonds uye nyika dzinomanufacture maproducts anobva kumadiamonds yatingati jewelry pamwe chete nemaindustry vanoita nezvediamond mining avo vanoungana anda inonzi World Diamond Council kwotiwo zvekare maNGO akazvimirira oga anenge achipa information yetsvagurudzo dzavanenge vachiita pamusoro pelink iri pakati pemadiamonds nekusagadzikana zvakanaka munyika Saka ndo paka ba Kimberley Process.
Kimberley Process ino wana simbarayo kupi va magu.
Ino wana simbarayo from the United Nations General Assembly. Uye ne United Nations Security Council. Uyo zvekare iri a voluntary organization. Nyika dzino applya kuti dziri kuda kujoina KP. Uye dzino kwanisa kuti hadzichadi kujoina Kimberley Process. Kana kumbozvisa pa self-suspension yekuti takumbozvisendeka sezvakamboita Venezuela. Wombo mira vari kunze kweKimberley Process vozodzoka kana vachinge vakuda.
Mitemo kana kuti mirairo inoshandiswa neKimberley Process inodzikwa nani uye nyika dzinoita nhengo yesangano iri sei?
Gwaro guru reKimberley Process ndevanoti core document. Core document ndo document rakapa iratengati bumbiro re mitemo yeKimberley Process rakanyorwa muna 2003. Pamusoro pezvo gore rimwe nerimwe KP inosangana muna June uye muna November. Muna November ndo munoitwa anonzi ma administrative decisions. Ma administrative decisions, ma decision anenge achitorwa nema ad hoc committee eKimberley Process. Pane ma committee akaita se working group on monitoring, working group on statistics, working group on artisanal and alluvial diamond production, working group on diamond experts, a working group on procedures. Ma working groups iwawo throughout gore rese vanenge vachisangana vachigadzirisa ma draft vanenge vachida kuzopresenta ku plenary. Saka pa plenary ndo panochinzi iya administrative decision kana kuti recommendation yakaitwa ne working group yagamuchirwa ne Kimberley Process. Saka ya part and parcel yema policies Kimberley Process. Saka mtemo hii inogadzirwa nema committees asi inofanira kuti iadoptwe ne plenary kunze kwe working group on diamond experts. Ava ndochete vane kwanisa ku introducer a new policy or a resolution outside the plenary.
Vamago, zvinenge zvatarwa nesangano iri zvineuremu hwakadini kudzimwe nyika dzepasi pose?
The process in a announced my minimum standards ekuti nyika dzinenge dzapinda mu KP dzinofanira kunge dzichitedzera mitemo. Pane mitemo yekuti iyoyo ukasaitedzera unebva wanzi uri non-compliant kana kuti hausi kutedzera mitemo ye KP. Saka ma minimum standards aya akaitwa minimum kuitira kuti nyika dzakasiyana siyana dzine mitemo yakasiyana siyana dziri mutungamiri wakasiyana siyana dzinokwanisa kuti dzishandise ma minimum standards iwawo kuti dziwe compliant ne Kimberley Process. But kuwane kutedzera ma minimum standards eKP hazvirevi kuti nyika ikanzi iri compliant zvavari kuita zviri right munyika mavo. Aiwa, nyika inokwanisa kunzi iri KP compliant asi madiamonds avo aine matambudziko akaita sekuti hurumende haisi kujekesa kuma citizens kuti mari yemadiamonds iri kuenda kupi.
Avo vange vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Ganore Institute of Corporate Directors of Zimbabwe rakabudisa gwaro repagore revechidiki vari pasi pemakore makumi mana vane mukurumbira nekubudirira mune zvavanoita zvakasiyana siyana munyika. Veruzhinji mumapepanhau nemumaredhiyo vakakumbirwa kuti vasarudze vavaida. Muzvina bhizimisi ane mukurumbira anoshanda nesangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe, Dr. Proctor Nyemba, vati chirongwa ichi chinobatsira vehurumende nevemabhizimisi kuwana vechidiki vanonzwikwa nekuteverwa nevanhu vakawanda. Vamwe vevakapinda muchikwata ichi ndiClive Majoni, Dr. Henry Landazi, Elizabeth Masiwa na Nyaradzo Dliwayo, avo vanotungamira mabhizimisi akasiyana-siyana. Evans Zininga akaita hurukuro nemukuru wezvekurongwa kwebasa musangano reInstitute of Corporate Directors Zimbabwe, muzvare Joyce Chireka.
Tinoona kuti munyika medu mune vanhu vakawanda vari vechidiki vava vari kuita zvihombe chaizvo, and hapana anga achinyanyotaura nezvavo. Takaona zvakafanira kuti ngatitsvage kuti vari kunyanyoita zvakawanda zvinofadza ndevapi, and kuti tivaunganidze tocompila malist acho ekuti vari top stereki muZimbabwe panguva inoyo vari kupisa stereki ndevapi.
Maita izvi, tarisiro yenyu inenge iri yei kubva kune vakasarudzwa totarisawo kubva kune vari kutarisa vakasarudzwa?
Chekutanga, vakasarudzwa vaida kuti vazive kuti tiri kuonawo and tinotenda nebasa ravari kuita, varambe vachingozviita, and kuti vavewo maexamples akanako kune vamwe vari kuda kusumukira mumaindastries akasiyana-siyana. Kuona kuti nothing is impossible, hapana chinoramba kana munhu achida, kana munhu akaisa effort, akaisa simba rake resi kuti ashande, anosumukira. Hazvina basa neage, hazvina basa kuti uri mukadzi kana kuti uri murume, zvese hapana, zvese zvinoita.
Mukabvisa vezvematongerwo enyika pane vanhu vakasarudzwa ava, ndevapi vamwe vamunganongedzere kuti nhingi nanhingi vakapindawo muchikwata ichochi?
Okay, tikatarisa list redu rine vanhu vakawanda vasiri vechematonge wenyika. Vekutanga tikatarisa pana anonzi Mr. Arnold Chimambo, vane 34, vandi CEO weinonzi Dotstart Global. We've got Dr. Henry Dandazi, vane 34, and wakatanga ndo vanoti vanorana Interpass Medical Lab. Then kune mukadzi aita zvihombe stereki, Nyaradzo Dliwayo, vane 30 chete, but she started inonzi Yanaya, which is a restaurant chain. Saka yakatango mishopu one, I think it is upper 10 all over the country. Tina anozivikanwa stereki Mudiwa Hood, vanoitawo 36, is a banker kuStewart Bank, and also akafounder and is a co-owner wenonzi Sky Angels. Clive Majoni wekuchab Security Zimbabwe, vane 39. We also have Dr. Tinashe Manzungu, 37, is a director with Zim Build Property Investments.
Asi madzimai echidiki vashoma here vari kuitawo zvinogara zvakadaro?
Ndatoona kuti ndataura varume stereki, angu ndarikaita in alphabetical order.
Mukuunganidza kwemazita aya nekuvashambadzira nyika yese ichinzwa ichiona kuda izvi, tarisiro yeramangwana inozove yei kubva ipapa?
Avo vange vari mukuru wezvekurongwa kwemabasa musangano reInstitute of Corporate Directors Zimbabwe, muzvare Joyce Chireka, vachitaura naEvans Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, asi vamwe vanhu mazana maviri ane makumi mashanu nevapfumbamwe 259 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi masere nevatanhatu 5486. ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe 250,007 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matanhatu ane zviuru zana nemakumi matanhatu nezvishanu zvine mazana masere ane gumi nevaviri 6,165,812 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana mana ane makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana nemakumi mapfumbamwe nevanhomwe 4,436,197 tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Munewsday mutauriri weparamende vajacob mudenda vanokurudzira National Peace and Reconciliation Commission kuti ipedze nyaya yegukura hundi sarudzo dzemuna 2023 dzisati dzaitwa. Mukronika mune nyaya inoti hurumende yapinza basa varayiridzi vanoita zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe nevana 3,904 sekukumbirwa kwayakaitwa nebhazi rezvedzidzo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kanaka pana babao vanga vachitaura vane mask avo mudhara uya nemask uyo anga achitaura zvokutaura kuti kwai maopposition party ngatitei dialogue ngatitei unity ngaite iye unity kana tumwa nagarwa tumwa namunangagwa ngaite iye unity government yake iye isusu poverty dizvo isusu hatidi ngabvunze isu vanhu isu hatidi hatichadi zvigoma ndiripo. Iwe kana watumwa nagarwe iwe ita unity government, ita dialogue na munangagwa ugare 3 years iwe nemhuri yako makaisa munangagwa noti isu povo isu hatidi kwatabva tabva kure hatichadi taneta hatichadi zvimirira semukomana uri one uda kuta unity government nani uri umwe murume uri baba ihoda kutora mubaba wako next door uvawisa pamba pako kuti kwaihuya mundibetserewo pano kuti nokuti ndakumhuri yandinamo yandikurira uchitadza kumutsa musoro musamusoro zvoshamisa hatiidi zveunity government izvo hatidi vana baba vaite vaviri kana vatatu izvo toda baba one toda bhuti one shamisa chete chete ndovatiri kuda.
Makadiko pastudio 7 ndada kutaura pamusoro pezanupf. Aiwa zanupf iri kuzvishayisa valiyu yega. Munhu wese aida zanupf kubva 1980 asi vanhu havachada nenyaya yekubata kwavari kuita vanhu rafu. Vari kubata vanhu rafu macivil servants haana mari wana wechikoro havachadzidza. Iyo korona yacho yanga zvazvakanyanya korona yacho wanhu kuvharirwa kudzivisa kuda asi mufunge tikatoweringa Mozambiki chaiyo haina kana kumboita lockdown yakaitwa muzimbabwe haina vanhu vaingofamba semazuva ese wachizoti vanhu vavo vakavaregedza vakavati varasaende kumabasa vanoita sei vanorarama sei saka iwo chavo mazimbabwens anenge mazimbabwen government inenge ichida kungofikisa vanhu chete saka izvozvezvo ndo zviri kutoishayisa vanhu izvozvo haishina vanhu nenyaya izvozvo nenyaya yeutsinye iyoyo yokuitira vanhu utsinye yokuti vanhu pavanodya napo ndopavanotora zvese utsinye kwese 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 vanongoitira vanhu utsinye saka vanhu vacho vanogokudai sei munodiwa sei nevanhu havakudei saka hamusisina value.
Makadikwa chamwari westudio 7 tsangamira vashamarari ndambotaura nyaya yapurezidend wedu wachiwengwa awanza akaenda Singapore kwaakanoita nezvenyaya yezvemvura here iyo mvura yacho iri kunetsa kuti munyika medu munomu apfesi nyaya yazondirwadza manje nyaya yekuti anzwa kuti atenga zvombo vanotenga zvombo zveiko pane kuti vadhevelope nyika yedu pamari yekutenga zvombo vatenge chikafu chichiwanika munyika tigere muchemu sezvinhu zviri kungokwira zvimwe zviri kushayika mastoro ndarwadzira zvangu ndiri paSouth Africa pangu ndina leki ndiri paSouth Africa.
Vamuka vamuka basera vadii ndotenda ane studio in 7 tipa anotovhura pfungwa. Ndida kubvunza ne murume uyu anonzi Sakawe kubva kuZimbabwe kubva kuRwanda. The killer Saka, what is the image of Zimbabwe toward the international international? This is the end of ZANU-PF. It was not rare. Was Banavano Uraya. They are supportive. Bano support and Kakura power. Image is ZANU-PF international. I never say Umbramudbatira how.
Ai ai apo pa Studio 7. Ini ndinodangoti zvangu kune mapurisa eZimbabwe. Unhu uyiwa vanoita ukanda maspike. Vanonzwa mweya wavo uchiita sei. Shuwa kuchekeresa upenyu hwevanhu nekuda kwezvinhu zvisina basa. Aiwa mapurisa eZimbabwe ngaasadaro zvavanoita zvina kunaka. Shuwa mapurisa herenga angaita namujibha weZANU-PF zviite izvozvo. Uyu mukuru aripo uyu madongero enyuma kutonga kwenyika chechoko hapasina kana chavanombogona. Pane kazvasi zvakutaura zvekuti mabhengi hapano kuendesa maiwi ndokusa hapana kana zvinotombozikanwa ipo paya idi tatenda.
Makadii paStudio 7 apo makadii renyu. Tiroda kutaurawo panyaya iyi yamupiranya iyi. Zvinhu zvakashata zvikuru zvakaita izvozvozvo zvikuraya anhu vakawanda ende auraya vanhu vakawanda otiza uya muno muZimbabwe. Munana Munangagwa vakauraya vanhu vakawanda pagugura hundi. Saka nei ndaiona zviri nani haikoti yongotorawo Munangagwa wacho iyeyo voitawo zvaanoda naye pamusana pekuti akaurayawo vanhu vakawanda pagugura hundi. Saka zvakangofanana nezvakaitawo namupiranya izvozvo. Munangagwa ane utsinye, munhu akaipa. Anogotora munhu aari kuziva kuti akauraya vanhu kuogomuchengeta munomu osvika pakufa wovigwa munomu zvichirevei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakafa zvichitevera kuputika kwematangi egasi muNigeria vave vapfumbamwe. Umwe muzinda unogara vanhu wakaparadzwa mushure mekuputika kwematangi aya mudunhu reKano, asi vakuru muhurumende havasi kubvumirana pamusoro pechakakonzera njodzi iyi. Sangano reUnited Nations rinoti hondo iri mudunhu reTigray muEthiopia iri kutadzisa kuenda kuchikoro kwevana vanopfuura miriyoni. Vagari veguta reGashena vanoti varwi veTigray vanoshandisa zvikoro senzvimbo dzekuungana uye vanorasa mitumbi yevanhu munzvimbo dzakatenderedza zvikoro. Varwi ava vanoramba mashoko aya vachiti paitwe vanoongorora vakazvimirira. Musoja weRussia wekutanga kumiswa mberi kwedare muUkraine achipomerwa mhosva dzehondo, nezuro akabvuma mhosva yokupfura nekuuraya murume akange asina zvombo ane makore makumi matanhatu nemaviri. Musoja uyo ane makore makumi maviri nerimwe anogona kutongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwese. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro zviri kugariswa kunze kwePretoria zvatarisana nokudzoserwa kumusha, sezvo vagari venzvimbo idzi vave kutsvakirwa kumwe kwekuenda. Sangano reInstitute of Corporate Directors of Zimbabwe rinobudisa mazita evechidiki vane mukurumbira nekubudirira munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.